Mangwana na kanaka wa tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechishanu kukadzi 7, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona pa Facebook iko zvino tichitepfenyura kana mukakwanisa kuenda pa page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanopinda kutenga guru wamapillars iwayo anova ndiwakasigira mbo. Saka mukaro wamapillars aya. Mgodi nubwa wa jirike, ndio zuru kondira kuti mgodi ni jirike na kuti pamunya kuti wa chikoro goza.
Vanu vanosvika makumi maviri vochikirwa kuti vakafira mugodi wakadirika kukwekwe.
Vana ina kubiwa, wakaka kila Zimbabwe. MGC kuna wana wakaura wa kuture MGC. Hakuna kati inafirwa inofa.
Mutungamiri wemDC vaNelson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika.
Vangatare kuda dzimbo dzinosvika kuma 15. Kwavasara 3 chete ndodzakasara pa 15 songs dzatakarekoda dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva.
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro naDr. Thomas Mapfumo taafire nyika mukanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vangadai vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix uri kukwekwe uyo wakadhirika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanodana Stole, vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekuti mitumbi minomwe yainge yaburitswa nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navaStole.
Yes, I can confirm kuti zvinhu zvaitika kukwekwe kuGlobe and Phoenix. Mugodhi une masaizi maviri, kunonzi kuZesa nekunonzi kuGlobe and Phoenix. KuGlobe and Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi mud blast. Mud boyo ndoyakonzera landslide mugodhi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro, by 5 p.m. kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga ugara uri dangerous. Mamainirwa aitwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiye chaibva chandoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kurana mugodhi uyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai kuti vamwe vari kuti vanodarika?
Ya, namba chaiyo chaisati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura. Unotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura, but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information yandinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana, vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri nyaya yekonzera maxi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana maina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonha, but mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera, vanhu vaya vanopinda kutenga guru wamapillars iwayo anova ndiwakatsigira mugodhi. Saka mukaro wamapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idhirike nekuti pakunyaya kuti vachikorokoza.
Avo vanga vari mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanodana Stole vachitaura vari parunare kuzvishavani naJonga Kandemiri weStudio 7. Mugodhi weGlobe and Phoenix unonzi wakavhariswa nebazi rezvemugodhi pamwe neEnvironmental Management Authority muna 2007 mushure mekunge waonekwa kuti wairidhe zviri kunze kwemitemo. Bepanhau reHerald rinoti chikwata cheboka rinonunura vanhu munjodzi cheCivil Protection Unit chakapinda mugodi uyu kunoongorora nezvitsaona iyi chikawana mitumbi miviri uye basa rekununura vanhu ava zviri pamutemo rinonzi rakanga risati ratanga. Studio 7 yakundikana kubata veCivil Protection Unit kuti tinzwe kana vanga vatanga kununura vakawira vanetsaona ava nhasi. Takundikanawo kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe huwandu hwevanhu vangadai vari mugodhi uyu pamwe nemitumbi yawanikwa. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvikanonoka kuitika. VaChamisa vanotiwo mauto anofanira kupindawo munhaurirano dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Nunurai Jena anoti panyaya inovera.
Vachitaura muchinoi kunhengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki, VaChamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. VaChamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga. Nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanira kuva nemukana wekuti akazvinyuto zvaanazvo ndezvipi, maonero avanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu, nokuti nderimwe bandiko rakasimba panyaya yekuzikazikana kwenyika ino. Kubva chibva kuhondo munozata nayatongogara kuzanira nezipra dzakanga dzichiwawo kunyaya dzemanauriano dzakanga dziripo.
Panyaya yekushayikwa kwemari yebato, VaChamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa, asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzemari saka hakuna mari yakabiwa, nekuti hatina mari yatina yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kunzwa dzemusangano
vana VaChamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu VaChamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto, inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti VaChamisa vasazofi vatonga zvachose.
VaChamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remashonal and west. Vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linet Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rinoti mvura yakawandisa ine mhepo nemabhanangana iri kutarisirwa matunhu akati wandei munyika kutanga mangwana. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rinoti nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Midlands, Mashonaland, Harare nedzimwe nzvimbo dzeManicaland dzakatarisana nemafashamu kune dzimwe nzvimbo. Mutongi mukuru weMatare vaLuke Malaba vanoti nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga yekunetsana nemudzimai wavo amai Mary Mbaiwa ichatanga kutongwa mwedzi unouya. vaviri ava varikunetsana panyaya yevana nemba. Vachiwenga varikupikisa mutongo wedare High Court wekuti imba nevana zvimboenda kuna muzvare mubaiwa. Iyi inyaya iri mubepa naure pa internet renewzimbabwe.com. Topedzira nekutarisa zvinobepa naure Chronicle iro rinoti mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti zvimwe zvakaitwa nekanzuro yeguta reBulawayo zvekuvandudza mazita emigwagwa hazvisi pamutemo sezvo zvichifanira kuitwa kana zvatenderwa nedare remakurukota. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemoyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba.
Studio 7 mamuka sei kuni vashamarari wose. Mamuka sei vatereri. Hai ndinofara nedanho ratorwa nezano PF rekubuditsa mpachena kuti mayuthi haana chaanoita pamusoro pezano PF. Hapana chamunofara kutaura chinonzwikwa. Saka isu semayuthi tanyatsozvatabuditswa pachena kuti haano chenyu imi kungoteverera zano. Kunyange zvakaoma, kunyange paine mazano asiri kufamba zvakanaka. Kunyangwe zvinhu zvakamira mamirira zvakaita zvinongonzi nyarai nekuti ndandioni chareswa varume vatatu vadzingwa pachigara pakumirira musangano kuti munhu wose ari kushora musangano iwowo wezano PF. Saka ivo vaida kuzama kumira kuita kuti musangano usaparara, vanhu vave nechivimbo nemusangano, pourayiwa nyaya dzecorruption, kurega kuva nevanhu vanoba. Saka zvinhu zvava zvakanaka. Asi kuti vakuru ava handizi kuti varasika papi kana kuti vakuudza mukomana wayo kuti dzoka, vakomana wavo kuti dzokai kuchikoro. Zvinoshamisa. Saka kuchikoro kwacho uko zvinoreva kuti kunodzidziswa uori, kuti kana paitwa uori hapafani kutaurwa. Ndatenda Studio 7 ndiri kuno kuchiredzi north ward 32. Bye bye.
Tiri kukumbira avo kuti vagari vekuchimbizi vakadhistirwa neto kwemukozi kubva 2012 vakaendeswa kundogara mumaone hectare. Vakaenda pakipi yepamatende vai pachimbizi panga vakaunganidzwa paya. Kusvika nanhasi havazi vanhu vari kucheukibwa kuti vaonekwe kuti vane vavachiregere zvakanaka here kana kuti vanogara zvakanaka here. Saka izvezvi zvetiri kuona chero kusouth africa kwatiri tinongochema hama dzedu dzakasara kumusha. Ndatenda hangu nemashoko iwawo.
Makadii vashamari vepastudio 7 nevateereri, nditresi paghb. Iva munangago vachipinda pachigaro vachibvisa vamugabe vachiita kupu neaya masoja aya vakati kwahei vari kuda kutageta makororo ari kuuraya nyika. Ndo mapindira vakaita vakati uyai mundibetsera tibvise vamugabe. Tikasumuka chemberi neharawa dzikasumuka nemidonzo tikanovabetsera tikati shuwa bvisai makororo. Wanike nhasi uno vamunangagwa ndovo dzinga vana vabudisa chokwadi kuti pane vanhu vari kuuraya nyika apa. Iye vakati bvai pamabasa. Saka nyika yedu minoti chanaka here.
Alo pastudio 7 muri sei? Takasimba zvedu kuri sei, ndimi munoti pabasa nokuti panyuzi. Yes, inini ndeka meseji yangu inini inonangana nevakomana vemdc. Vakomana vemdc mashandiro avo akanoita zvichitombooneki zvavanoshanda hazvioneki. ZANU-PF is busy planning for 2023. Kaunti 2023 anachamisa achange achichema kuti tabirwa ngechema tabirwa tabirwa but izvezvizvi vari kuita basa remafoto. Tomboona kuti munhu anoti aenda kundosangana nevanhu kana kumarural areas anozowanawo mafoto. Hatichi munhu anofanirwa kuti aenda ikoko kuzviita silent kuitira kuti oponendi yake isaona zvaari kuronga. Strategy havana strategy yakomana vemdc. Vakaneta 2023 vanongororwa futi mahara. Opposition vatinga muzimbabwe hatina. Maybe chamisa achanzwa apa vakomana ava vakavata nebasa vakavata mumaofisi. Thank you.
Makadiwo vashamariri vestudio 7. Hei, ndomura uri mbotaura vati kuya kuplease ndanzwa nekungorekodha vanhu vati kuzangu anongoperera mumhepo hamurekodhiwo. Ndinotoda kungotaurawo pamusoro pezvavamugwada vari kutaura zvekuti hanzi Awakadzingwa vakakanganisa pakuti matauriro avakaita hanzi kutaura kwavakaita kuti uhori hwakaipa hakuna kuipa asi matauriro avakaita vakarasa gwara remusangano nekuti vanhu vakafumura vanopopura itogara ipi vakazoona papaya kuti havana mhosva zvinozosiya musangano uri papi ivo vakukoshesa izvozvo vari kukanga mwari kuti vanhu vezanu PF ivavo ndovakapinda imean kuti mapurisa akamhanya akanoshuta ini inonzi Morgan Tsvangirai House nemhaka kuti vakanga vangosuspecta MDC kuti ndo iri kufanda mashurugwi asi pavakanopinda vakangonoshuta ini vachisechasecha nzvimbo dzacho vachibva vashaya kana ini evidence yavanotarisira kuti ingavabatsira kupomera mhosva MDC kuti ndo iri kusapota mangirini mashurugwi hazvina here kusiyana zvinosiyawo MDC kana kuti government zvinosiyawo zanu kana kuti government iri papi izvozvo havazvikoshesi here
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001202465 0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasangana nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC. Upfumi hwenyika yeChina huri kutarisirwa kuderera zvakanyanya zvichikanganiswa nenyaya yechirwere checoronavirus. Izvi zviri kuipa kweupfumi kuri kutarisirwawo kuti kuchange kwaipawo mune dzimwe nyika dzinodyidzana neChina. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu vafa nechirwere ichi uye vamwe mamiriyoni makumi mashanu vakavharirwa kuti vasatapurirwe chirwere ichi muChina. Mamwe makambani ezvekudya anosanganisira KFC nePizza Hut akatovhara muChina. Zvakabuda musarudzo dzemaprimary dzakaitwa nemusi wemuvhuro mudunhu reIowa muAmerica hazvisati zvabuda, izvo zvokonzera kushorwa kwevatungamiri vebato remadhemocrats mudunhu iri. Sachigaro weDemocratic National Committee vaTom Perez vati zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kuverengwa nesarudzo idzi. Paverengwa mavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana, vari kutungamira ndiva Pat Buttigieg vachiteverwa navaBernie Sanders, amai Elizabeth Warren navaJoe Biden. Anokunda mubato remadhemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump musarudzo dzemunambudzi gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro webato rezanupf muno muAmerica Dr. Frank Gunning.
Tinoona kuti zviri kungorakidza pachena kuti nyaya dzedhemokrasi hadzisi nyore, zvinhu zvakagozha, zvinhu zvakaoma, uye zvimwe zvinhu tinongosora dzimwe nyika dzinenge dzichitadzawo kuita maelections adzo zvakanaka sezvinoitwa neAmerica, asi tazviona kuti patopera mazuva matatu havasati vapedza kuverenga mavhoti. Hongu tiri kunzwa kuti vaiti ivo vakanga vagadzira apu kana kuti chokushandisa chepanhare mbozha chokuti vanhu vashandise kuvhota, chinova ndicho chakatadza kushanda.
Asi chii chiri kupa kuti kunyange hazvo paine matambudziko akadai pasina tsvimbo mugotsi, pasina kukandirana makobvu nematete?
Tinoda kuvayemurawo zvakare nokuti vanga vaine backup yemapepa yavakuverenga. America yatarisa kuti kunyange zvakaoma kudaro vane nzira dzavanoshandisa kuedza kuzvigadziridza murunyararo vachitevesa zvinyorwa nezvibvumirano zvavo zvekuti maelections kana kutsarudzo dzavo dzebato ravo dzinoitwa sei. Zviyezvezvi hamusi kunzwa vanhu vari kupopotana, hamusi kunzwa vari kurovana, hakuna kunzi kwatukwa vanhu, hakuna kunzi vanhu vamacha vapinda mustriti vazorova vanhu vadii, hakuna izvozvo, nekuti vanhu vanenge vaine chivimbo nekuti zvakanganisika zvinogona kugadzirisirwa.
Mubvunzo wekupedzisira kuti munhu wese anopinda musarudzo vachienda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro,
ii nyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa mukana vasarudzi kana kuti mavhota vanowana mukana wokunzvera pfungwa netarisiro ine wega wega anenge achida kuvhoterwa.
sachigaro webato rezanupf muamerica dr frank guni vachitaura vari parunare muvirginia muno nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru thomas mapfumo uyo anoti ave kudzokera kustudio kunotsikisa damba refu idzva
Kanya takanzwa kuti panenge pamboita dambudziko pa damba refu ramanga muchida kuburitsa zviri kufamba sei?
Haiwa iye zvinezvi zviri kufamba hazo zvakananga nekuti takataurirana nemunhu wacho ishamwari ane studio iyi inonzi Take Town Studios. Iye mukomana wacho ndiwe kuBrazil anonzi Fernando Bispo. Ndiye akakanganisa music takaona kuti tikamuendesa kumakotsi anogona kuchajwa mari yakawanda. Ramubvunza tikati zvinotoita sei tikagara naye pasi tikamutaurira kuti iwewe dai waita sei kana uchida kuti tidzoke tizorekodha music iyi iwewe uchibhadhara vanhu vanouya kuzoridza kuzorekodha music because tinotodaidza vamwe vanhu vanotibatsira ndevei vedu ivava vanenge varipo vanobhadharwa zvakare saka mari yacho tikakaunda ikasvika chi 1600 yekubhadhara vanhu saka iye ndeibva akanditaurira akati ndiri kumhanya mhanya kutsvaga mari ine handisina mari but iye zvine zvinofunga aredi akati iye ari kudzoka ngosi anga ari kucalifornia saka ari kudzoka kuno kueugene musi wa24 saka ndosondo racho iyoro ndo rachichapinda mustudio anenge aane mari yacho yekubhadhara vacharidzavo tiri kumhanya mhanya kuunganidza dzimwe dzimbo dzisati dzanzwikwa nevanhu tine dzimwe dzakawanda dzanga dzisati dzanzwikwa nevanhu saka tiri kuedza kudzibatanidza dzimbo idzodzo kuti tiite imwe albhamu yekuti vanhu vafanotenga music even record company yakatinyorera tsamba ichitaura kuti music yenyu inotengesa kuno kuti inoshanda nekambani inonzi CD Baby vakati music yenyu inotengesa zvikuru asi hatisina music ndo patiri iye zvinezvi saka tiri kumhanya mhanya kugadzirisa imwe futi imwe albhamu
saka damba refu rakasangana nematambudziko iri manga matori pazita here
tanga tisati tari pazita bcause apa patatatomufonera tichiti isisu tiri kuenda kustudio kunomixa music yese yanga yai yatanga tarekodha tanganga tarekodha dzimbo dzinosvika kuma15 kwavasara 3 chete ndo dzakasara pa15 songs dzatakarekodha dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva kompyuta ndiyo yakapisa zvese haana kuita backup daakaita backup tisina kusvika patiri ipapa
imwe yechimbi chimbi yamuri kuronga iyi tingainzwe rini
tinoinzwa manje manje nokuti ndakatotumira munhu nhingiwe uyo wekuzimbabwe anonzi sibindi ndiye muridzi wenhingi wemetro record company ndiye anotengesa music yangu kuzimbabwe saka takatomupa kuti agadzirise music yacho agotumira kuno nhingi cover yacho nemusic yacho pamwe tozviendesa kucd baby tombofanotengesa iyi asi tichigadzirisa iyi yakashayikwa
tiri kutarisira dzimbo dzakaita sei apa mukanya
pane dzimbo dzakasiyana siyana haingori nyaya yengoroti everyday tinongoimba nezvematongerwo enyika tinoita zvakasiyana siyana pane dzimwewo dzinotaura nezvematongerwo enyika dzimwewo idzimbowo dzinonakidza vanhu dzinongofadza vanhu saka dzine tingangoti ivariety vana chinogiya chiivesawa
pane dzimwe dzamama totanga here kuridza kumashow enyu kunze kwa chinogiai?
No, dzimwe dzacho tarisati tambotanga kuridza.
Ko kambo mamvemve kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo musa kanganwe kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namukanya vachitaura mafungiro avo pavakufana vari kuti vari kurova Zim Denzel musa kanganwe kuteerera hurukuro yedu namukanya nemusi wemuvhuro mangwanani mukanya vanga vachitaura vari kuOregon muno muAmerica. Sezo nguwa edu ya pera, regai timbotarisa misore na uzwa kare. Vanhu vanosvika makumi maviri vochikirwa kuti vakafira mugodhi kuKwekwe. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika. Belen.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Alinga alivuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ekuseni ngolwesihlanu mhla ka 7 kunhlolanja 2020.